Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anasi, uri musi wechina gunyana 27, 2018. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro.
Ndakafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zviri kuita neZimbabwe dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika ibudirire.
Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzama pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokera kumusha nhasi mushure mekutaura nezuro kekutanga semutungamiri wenyika pamusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. Rachel To, West Studio 7, abata mutori wedu wenhau ari muNew York, Blessing Zulu, kuti tinzwe zviri kuitika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rinoona nezvemari zvinafundo Mutuli Ncube, governor wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vasimuka nhasi mangwanani nguva dzekuNew York vachidzokera ivo kuZimbabwe mushure mekupeta misangano yavo yavanga vachiita kuno kuNew York muzinda weUnited Nations nemimwe misangano yavanga vachiitawo kumucheto wemusangano mukuru iwoyo.
Blessing, ngatiudze kuti izvo zvinhu zvakafamba sei wanga uchiedza kuda kutaura navamunangagwa kubva musi wesvondo kusvika nhasi.
Ichokwadi, tanga taisa chikumbiro ichocho kuti tikwanise kunge tichitaura navamunangagwa nekuti mukatarisa nyangwe pamapeji edu emaFacebook vakawanda vanga vachibvunza kuti sei musiri kutaura navo. Takaedza kuti titaure navo asi hatina kukwanisa. Mutauriri wavo vaGeorge Sharamba vanga vachiti vamunangagwa vanga vakabatikana. Saka takaedza nepose patinogona kuti tiwane kana maminitsi mashoma navo asi aiwa zvinenge zvakakona ng'anga murapwa achida.
Unonzwa sei kuti vamunangagwa havana kukwanisa kutaura newe asi tanga tichikwanisa kuvaona vachitaura nemasangano enhau emuno muAmerica?
Kuvatori venhau zvinenge zviri zvinhu zvinoti netsei asi ndichitaurawo nevamwewo vatori venhau vanotaurawo kuti vane dambudziko rimwe chete iroro rekuti vatungamiri venyika kazhinji vekuafrica kusanganisira ivo vamunangagwa kazhinji vanenge vachida kutaura nenhepfenyuro dzekunze dzakaita sana CNN nana Bloomberg vasingatauri nevatori venhau ekunyika dzavo. Zvinova zvinhu zvinoti netsei nekuti kune vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuna ana Bhinga kuna ana Murambinda vanenge vachidawo kunzwawo kuti mutungamiri wenyika wavo afamba sei nekuti vatungamiri ava kana vachifamba vanenge vachifamba nemari dzinenge dzibhadharwa mitero nevanhu.
Tinosiona vamugabe vachitambirwa zvine mutsindo kuNew York. Zvinhu zvakadai zvakaitikawo here kuna vamunangagwa pavanga vari muNew York?
Aiwa, hazvina kuitika. Ndakataurawo nevamwe vatori venhau vari kuno uku, taurawo nevamwe vanyarikani vatingati vaikana kuti madiplomasi kubva kuAfrica nekune dzimwe nyika kuti vakaonawo sei kutaura kwavamunangagwa. vakataiwa vakaona zvakasiyana zvikuru navamutambekunyangwe vari kutivo vaitaura zvakafanana zvichitarisa nyaya dzeminda nyaya dzezvirango asi vari kutivo havasi vanhu vazhinji vaiteerera vamunangagwa nekuti kare vaitoti kana vamugabe vaakuda kutaura vakawanda vanenge vakaisa nzeve dzavo nemaziso avo kuti vanzwe kuti vanenge vachiti kudii.
Vamunangagwa vakati izvo vachapa vaDonald Trump mutungamiri weAmerica munda wekuti vaite golf club yavo. Unaonawo sei mashoko aya, Blessing?
Pane zvandiri kunzwawo ndichitaura nevamwe kubva kuhurumende yeAmerica vari kuti izvi hazvisi zvinhu zvavari kunyanyokoshesa, hazvisi zvinhu zvavari kuona kunge zvine basa. Vachiti ivo chinoda kuitwa neZimbabwe sandi kupa vaTrump pekuvakira nzvimbo yekutambira golf, asi kuti Zimbabwe inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya. Uyewo vamwe vekuZimbabwe vari kuchema-chemawo kuti zvaakuita sekuti vamunangagwa vaakuda kushandisa nyaya yeminda iyoyiyi sekuti vaite zvinenge zvechioko mhomwe nekuti havatarisiri zvakadai kubva kumutungamiri wenyika.
Mutori wedu wenhau Blessing Zulu achitaura naRay Choto ari muNew York. Mumashoko avo kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro, vamunangagwa vakadzokorora mashoko aimbotaurwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe okuti nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzibvise zvirango izvi.
This is one example of innovation, creativity and homegrown solutions in addressing key developmental and economic challenges.
Pane zvimwe zviga zveUnited Nations zve 2030 Agenda for Sustainable Development, Zimbabwe yakwanisa kutsivirira nzara nekuburikidza nekubatsira varimi nezvikwanisiro zvakaita sembeu uye zvekurimisa kunyange hazvo yange yakatemerwa zvirango. Asi tiri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe.
Vamunangagwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekufa kwevanhu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi waNyamavhuvhu 1, 2018. Vanhu vatanhatu vakapfurwa nemasoja vakafa musi uyu mumigwagwa yemuHarare, asi uwandu hwevanhu akafa ava hwakazosvika pavanhu gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachienda kuzvipatara.
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry.
Pakakanganisika hapo hapo pakaitika mhirizhonga musi waNyamavhuvhu. Izvi zvinhu zvakanga zvisingatarisirwe uye zvatisingabvumirani nazvo. Komishini yatakaumba kuongorora nyaya iyi ine nyanzvi kubva munyika nekunze uye yachitanga basa. Ongororo yavo ichatibatsira kuti tipete nyaya iyi nekukurudzirawo utongo hwejekerere.
Gavhina weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya, avo vange vachiita misangano kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, vanoti misangano yavo yekuedza kukwezva vemabhizinisi vekunze yakafamba zvakanaka chose. VaMangudya vanoti vakakwanisa kuita misangano nevamabhizinisi kubva kuAmerica, Belgium, Britain neCanada. Vakaitawo misangano neWorld Bank. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 uyo ari muNew York abata Dr. Job Mangudya akavabvunza nezvemisangano yavo.
Takafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zvekuita neZimbabwe. Dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika yedu ibudirire like other countries. And isusu tazvifarirawo nekuti mabatsirwo atakaitwa kuno kunze kwenyika shows kuti Zimbabwe inyikawo ikuenda mberi zvakanaka neurongwa hwayo hweeconomic development.
Ivo vanamuzvinabhe sevisi vavakasangana navo ndekupi chaizvo kwavari kunyanyofarira kuti vari kuda kuendesa pari?
Iko zvino tingangoti mainvestors ose ari kuda zvakawanda muZimbabwe. Amwada zvekumining, amwada zvekuagriculture, amwada zvekupe mari kuZimbabwe kuti ibudirirewo dzimabhenki mabhenks ezvivo investment yakumabhekuise kumari zvakawanda. Asi obva zvinotore nguva zvore kuti uenda through the process yekumbonegotiata nekuongorora kuti mari zvona zvakamira one one mavhesi acho ese zvozofoma zvakanaka. Saka it's not an overnight job.
Tichi tarisa wo nyaya yezirango yi maka kwanisa wele kutimu taure nevamwe moru mende ma Amerika taka nziko wapitza mili wenika achiti arukulao jizirango yizibi
hongu zango fana neza ndora wapakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakupakup kwa America I process zvona kuti totarisa kuti iwo acharomboti chii magwaro wawo isotarisa nezvotokuita kumusha kwedu zvokunyika yedu ibudirire zvofambira here nezvinhu zvikuru nekubva aiti answer maissues awo ndani mumbi momo
asi mungati Zimbabwe iri kuzadzikisa here Dr. Mangodya zvimwe zvinhu zvaitaurwa neAmerica mutemo wakawandudza wezterao
mukatarisa mutemo iwowo unotaura zvakawanda dokutanga zvemaelections akaitwa akapfuura saka tonge isusu timabhengi kwakuti atatotika iyo point iyoyo chechipiri inotaura nyaya yeeconomic reforms which is the ongoing process taka mutemo weindustrialization wakagadziriswa zvakanaka nyika zvi dzakafara dzose ease of doing business tiri kuita cost of doing business zviri kushandwa ma state owned enterprises maparasitals anogadziriswa mafiscal imbalances yedu anogadziriswa saka ya tugadzira tichibika nyika yedu asi in doing so tukada toanza futi zvii zviri muzidzira but weand waiting nezidzira chete kutsvana nyika yedu kuti ngadifunge zvakanaka
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura vari muNew York naBlessing Zulu weStudio 7 Vanhu vari kuita maonero akasiyana-siyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ayo vakataura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vamwe vachiti mashoko ayo akanaka chose asi vamwewo vachiti vaMnangagwa havafaniri kungotaura chete asi kuti vanofanira kuita sekutaura kwavo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wekuziya mashoko avaMnangagwa ekutanga kuUnited Nations General Assembly uyo wange wakarongwa neVoice of America Zimbabwe Service neMedia Center vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum Vanjavulo Ncube vati hapana chitsva chakataurwa navaMnangagwa uye munhuwo zvake aida kufadza vamwe vake pamwe nekuzvichenura pamberi pevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika mutori wenhau Jeffrey Moyo uyo anonyorera pepanhau kuAmerica reNew York Times ati haana kufara nemashoko avaMnangagwa achiti havana kutaura chokwadi pane zviri kuitika munyika
kutaura chokwadi vaMnangagwa vangainde kuUN General Assembly Summit vonotaura vachiti Zimbabwe nyika yavo yatora matano zvochokwadi pakuachivha Sustainable Development Goals vanhu vachiri kurwara nechirwere chemudumbu nguva ino makore ano vanhu vachiri kuita zvokupazha nomudumbu vachinwa mvura yakasangana netsvina dzavanhu kunzi nyika ino yaita progress pakuachivha Sustainable Development Goals izvozvo ndezvenhema
asi mumwe mutatu wenhau anoshandira kambani ye 263 chart costa ngomo atiwo pane zvimwe zvakanaka zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakaita sekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvibviswe vafarai mabeza vanoshanda vakazvimirira vativo yasvika nguva yekuti vanhu vasangopikisa zvinenge zvataurwa nemutungamiri wenyika asi kuti vaone zvakanaka nezvakashata vativo zviri pachena kuti pane zvimwe zvakanakirawo nyika pamashoko akataurwa nemutungamiri wenyika
There are so many issues which are positive, but that should be secondary. But just because it's in part Congo, it doesn't serve my interest, our target. And then money call, even if it's bad, they will defend everything. So I think as a country, we now need to
Mutapi wenhau apindawo musangano weThomas Maduku atiwo vaMnangagwa vanofanira kupiwa mukana wokuita zvavakataura kuUnited Nations General Assembly
tinofanira kuvapa mabvi kana one gore kuti tione kuti izvo zviri kufamba here mashoko avakataura kuUN ayaya zvakazoitika here mashoko avakataura manifesto yavo ayaya zviri kuitika here mashoko avakataura painauguration ayaya zviri kuitika here saka tikangoti isusu mangwana tomukataa kuti tautange kuona zvinhu zvachinja munyika tinenge takanganisa kuti ngativape mukana then panguva kuti nita mwari zvapachena kuti zvino vakundikana kana vagona ndochitanga kutaura zvimashoko akawanda
mumashoko avo nezuro manheru vaMnangagwa vakataura zvakawanda vachibata nyaya yekuti zvirango zvinofanira kubviswa uye kuti hurumende yavo inoda kuti vekunze vauye kuzosima mari yavo munyika uye vanoda kuti vanhu vagare murunyararo nezvimwe asi vamwe vapinda mumusangano uyu vati vaMnangagwa vanofanira kuita zvavaitaura kuUnited Nations vamasimba manyanya vatiwo nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yakanaka chose uye veruzhinji vamirira kuona kuti hurumende ichaita zvairi kutaura here. Vatichinosuisa ndechekuti pane zvese zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika zvizhinji zvacho hazvisi kutevedzwa nehurumende, uye chingave chinhu chakanaka kana izvi zvikaitwa.
Particularly the Social Democratic Party of the Chinese type, you know, and they're going to talk on the other side of the freedom, freedom, freedom. And they can talk with UN, we wear their ties and their suits. And they're going to talk on Musha, this is what you know, Zingira, to know Sunda Wafundis, and Apostle Chuen. And then to know Zingira, and I may have taken, you know, these are the issues.
Mukurwe Platform for Youth Development by Clarice Maduku, vati wa Mnangagwa, vaifanira kunge vakataura zvavanokwanisa kuita, kwete kuda kuratidza nyika kuti vakasiyana nevaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Ndinoona sekuti ichokwadi kuti patinenge tichitasavatungamiriri vekuunited nations toda kuti vainspirewo confidence, but the confidence is greatly disappointed nekuti vanhu tine tiri kuda zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika zvinenge nguva shoma shoma zvekuti zviri kuaffecta the way yatiri kukarakarasa totarisira chii.
Izvi zvatsinirwawo navachenesani Ndungakwa, avo vati vaitatsira kuti vamunangagwa vataure zvavari kuita kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, kwete kuda kufadza vekunze asi vanhu vachitambura munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maimika
chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Nyanzvi mune zvamatongerwe enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti havasi kunyanya kufara nezvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly, nekuti zvakangofanana nezvaigara zvichitaura nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muzvina bhizinesi uye vakarerekera kubva ZANU-PF vaNkosana Mpofu vanoti mashoko avamunangagwa anofadza uye haana zvekutuka kana hasha dzaigara dzichitaurwa panguva yakadai navaMugabe. Totanga kunzwa kuna Dr. Mkonza.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maillegal sanctions, asi tese tinoziva kuti masanctions aya akaisirwei. Chavangadai vakangotaura ndechekuti aiwa tiri kuziva kuti pane zvaikanganisika tiri kugadzirisa, pane kuti vaite sekuti masanctions aya akangoiswa sina nhoroondo. Tinoziva kuti masanctions aya akaiswa nekuti pana pasina kutongwa, Zimbabwe yanga isiri kutongwa zvakanaka, papa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndo zvinhu zvavangadai vakangoti aiwa izvi zvinhu izvi taakugadzirisa kuitira kuti zvirango zvanga zvakatenderwa Zimbabwe zvibviswe.
VaNkosana Mupofu, munofungei nenyaya yataurwa naDr. Mkonzai?
Nyaya yemasanctions iyaya, nyaya yemasanctions inonetsa, because masanctions aasirwa nyaya yevu pada yevu utatora apasina nyaya atizokeri kumasure to chengeta yevu yetu and vana Britain vanwa makande za katanga nyaya yacho coming back on board so toda kuti United States ne to follow through because
President wakati sarudzo yakaitwa murunyararo asi tinozva kuti pakafa vanhu panguva iyi munoti nazvezvo zvizvi
nyaya yekufa kwavanhu is very regrettable but again nyaya icho that's why the president akadi akasarudza commission kuti iwone kuti chii chakaitika so whatever commission ino recommend he will follow and I'm very confident he will follow that zvinhu zvinoitika at least he's moving forward akaita se akasarudza commission kuti iwone sise kuti chii chakaitika ku konzera an unfortunate incident yacho.
Yo, Dr. Mkonza, munoona sei kana makatarisa nyaya ye land reform?
Hongu ndinoda kutenderana navo kuti pasvika nyika nyaya ye land reform nyaya isagone kuti idzokere kumashure. Asi chinoda kuti chisimbirirwe ndechekuti kuchida kuti hurumende ichiongorora kuti akambowana ivhu iri ndiani uye ari kurishandisa zvakaita sei nekuti ivhu hupfumi hwenyika yandingati national resource inofanira kubatsira nyika asi kutaura kwatiri kuita iye zvinezvi ivhu riri mumaoko evamwe vanhu vasiri kugona kurishandisa kuti vabatsire nyika zvinobatsire izvozvo saka ndinoona sekuti president angadai akano batawo ipapo kuti at least pawanikwe confidence yekuti nyika ine kwairi kuenda pamusoro pane kungoti ivhu takatora
Mr. Nkosanampofu, samunoona chakasiyana pane zvakataurwa nava Munangagwa nezuro nezvaimbotaurwa nava Mugabe ndechipi?
President Munangagwa havana kutuka vanhu vava former president was very used kuti anotuka manations acho anoda kushanda nayo pakasiyana ndepati president Mnangagwa vakati Zimbabwe yoda kushanda nenyika dzese between the two.
Dr. Mkonza, mashoko enyu okupedzisira pamusoro pezvakataurwa na president Nezuro?
Nezuro vakataurawo zvakanaka asi chandinoona chichaita kuti zvionekwe kunyanya kunaka kwazvo zvavakataura ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe kuti shanduko yavakataura itange iripo here zvechokwadi chokwadi kuti zveshuwa here vakavhura maoko kuti vanoda kuita mabhizimusi neZimbabwe vaite mabhizimusi kuti zveshuwa here nyaya dzecorruption dzinova dzimwe dzazvichiita kuti vanhu vasauye kuzoita business neZimbabwe dzagadziriswa here mitemo yaiswa yagadziriswa here kuti inangane neconstitution yeZimbabwe nezvimwe zvakadaro hongu vanogona kunge vakataura zvakanaka asi chichapa pundutso nyika yeZimbabwe ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe.
Vankosanampofu,
let's all in Zimbabwe tishande takabatana and give the president a chance because ndinyika yetu tese whether we are opposition whether we are ZANU PF whether we are independent toda kuti tibatane tishande kuti toda kuti Zimbabwe yetu isununguke Zimbabwe yetu ifambe mberi to catch up to mama ma countries you know to modernize our economy and achieve the goal here tutakaisa ya 2030 kuti tive middle income economy.
Avo vange vari Vankosana Mpofu vachitaura vari parunare muNew York manzwa zvekare kubva kunyanzvi yezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Ricky Mkonza vachitaura vari parunare kuPretoria. Chikwata cheDynamos chadzinga basa murairidzi wacho Lloyd Mutasa mushure megore rese rekutambura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatungamiri veDynamos Nasi vaita msangano ndokubvumirana kuti mutasa anofarira kusiyiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo yekurwisana nekuramba chiri mupremier soccer league. Mutungamiri wedynamos vasolomon sanyamandwe vati mutasa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake george chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. Vasanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove captain wavo uyezve akasarudzwa kuve soccer star muzimbabwe muna 2007 murape murape kuti ave mutevedzeri wachigove. Vateveri vedzimbare vakawanda vari kufara nekudzingwa kwamutasa mumwe wavo vashekman mahwengwa vachiti izvi zvaifarira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo bati vakatogona nekuti zvaka zvakutotichamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri wedzimbare vashepadhi mutambanengwe vanoti mutasa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Kudzingwa kwataledi mutasa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyaya dzecoaching ari head coach because mbasa kuplatinum akatadza kuisumudza Kiglun akatadza wawa dzese atadza dynamo zvakare atadza futi saka ari kukundikana semukuta head coach daita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu maybe zvikatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatheophilus dzisengwe vanoti mutasa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara pozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Season yake yapera akasarwa ne 6 magame chete vodzingira munhu 6 magame vade kungomusiyawo angopedziwo magame ake vozozoonawo panext season yebhora bhoze angambopushawo 1 zvakaramba asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedziwo magame ake asara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna mutasa kuti atambira sei kusiyiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu mapoints maviri chete pamusoro peNichrod iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofarira kubuda muPremier Soccer League. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete, Nichrad ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane mumandava stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 netriangle nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro. Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzamu pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.